Manera kanaka muriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo, chikumi 6, 2021. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika. Magweta enengo dzeMDC dzakawanikwa dzisina mhosva yekuuraya mupurisa mushure mekugara mujeri kwemakore akawanda. Anoti pane mukana wekuti nengo idzi dzichaendesa mamwe makuru kota kumatare kuti dziripwe. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti munyori mukuru wematare ndiye achataura kuti nengo dzakadzingwa mudare dzinosanganisira vatendai BT veMDC Alliance dzodzoswa here sezvakataurwa nedare repamusoro. Asi veMDC Alliance varikushora danho ravamudenda iri. Tichakupai zvabuda mumitambo yechibuku Super Cup yatambwa nhasi. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vachiri chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nevashanu kana kuti 1605. Vanhu makumi maviri nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nepfumbamwe zvine zana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 39,168. Vanhu vasere vakapora kubva kuchirwere ichi nezuro wakare zvasiyawo vapora vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 36,698. Vanhu vachiri kurwara nyika yose mazana masere nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 865. Hurumende inoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vabayiwa nhomba yeCovid-19 uye ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba iyi kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira zvakanyanya. Zvichakadaro nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vanoti vanhu havafaniri kurivara nekuti chirwere ichi chinogona kudzoka zvine mutsindo zvakare.
Kutoputika putika kwechirwere ichochi munzvimbo dzakasiyana siyana ndizvo zvinoratidza kuti utachiona hweCovid-19 tichinahwo kwenguva hatisati tasvika paya pokuti titi haa nokuda kwokuti dzimwe nhambo mafigiri edu kana manhamba yavanhu vari kunzi vabatwa neutachiona hweCovid-19 pazuva kana kuti vazosvika pakurasikirwa noupenyu pazuva mafigiri aya ari kudzika chose kana kuti ari pasi pasi mazuva ano vanhu vovarayirwa vachiti haandofunga utachiona uhwo hwaakupera mukubata kwahuri kuita vanhu. Aiwa kwete.
Sei muchidaro?
Nokuda kwokuti tinotoona kuti dzimwe nhambo ndizvo zvinoitika izvo zvokuti tinowana panoputika tichiwana vanhu vakawanda vabatwa navo panzvimbo imwe chete. Zvinongoratidza kuti sevanhu tinofanira kuramba takangwarira chose kuti utachiona huchipo, utachiona hunokwanisa kupararira nesu kana mukufamba-famba kwatinenge tichiita kana tisina nyange kuita zviya zvakafanira kuti tizvidzivirire.
Ndezvipizvo?
Iyo hurudziro iripo ndeyekuti ngatingorega kufamba kusina tsarukano tichienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana zvikuru tisina kupfeka mamasiki sezvinotarisirwa, tisina kuti tinogeza maoko edu nesipo, tichifanira kuti tisanitaize zvakare uye kuti tisangoungana zvisina tarisiro uye zvisina faniro zvikuru tichidarikidza manhamba aya akatarwa.
Kungo ungana kuno kwenzira matambudziko akaita sei?
Munhu umwe chete anokwanisa kunguva anobatwa neutachiona akasvika pana vamwe akakonzera kupararira kweutachiona ihwohwo huchibata vamwe vanhu vakasiyana. Muchatoona kuti kunzvimbo kunonzi kwaputika chirwere ichi kana utachionawo ndepaya pokuti vanhu vanokwanisa kunge vachiungana kuda nokuda kwezvedzidzo, kuda nokuda kwokuti kwasvika vamwe vanhu vabva kune dzimwe nzvimbo, pakavaneka nekuungana kwanga nyangwe kunodarika kwakatarwa kana kuti vanhu vasina kunyatsa kuzvidzivirira zvakakwana. Saka zvakakosha kuti vanhu vasavarairwa, zvakakosha kuti vanhu varambe vachipfeka mamaski, vachisanitaiza, vachiita physical social distancing, vachigeza maoko avo nesipo, uye kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 iyoyo sezvinokurudzirwa. Zvose izvozvo zvakakosha.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vaimbova mukuru wechipatara cheChitungwiza vachitaura vari parunare muHarare. Kunyangwe hazvo muna kubvumbi dare repamusoro reHigh Court rakati kudzingwa mudare reParamende kwemutedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti avo vanomirira Harare East nevamwe vavo vashanu kwaisava pamutemo vatanhatu ava havasati vadzokera kunomiririra vakavasarudza sezvo kunetsana kuri kuenderera mberi pakati pavo nemutauriri wedare reParamende vaJacob Mudenda. VaMudenda vaudza Studio 7 kuti titaure nemunyori mukuru wematare kana kuti Registrar of the High Court vaDonald Ndrowei avo tisina kukwanisa kubata. Vakadzingwa mudare reParamende pamwe navabiti munakurume vanoti vaWilliams Madzimure, Kambuzuma, vaSettlement Chikwinya, Mbizo, vaUkakapulu, Nkulumane, vaSichelesile, Mushangu wekupumula uye vaRegai Tsunga wekumutasa South. VaMudenda vakavadzinga vachiti vainge vanyorerwa tsamba navaBenjamin Rukanda vaizviti ndivo munyori mukuru webato rePDP. Asi dare repamusoro rakapa mutongo wekuti vaRukanda vainge vasina simba rekuvadzinga sezvo vainge vasiri nhengo yebato ravabiti. Nhengo dzedare reParamende dzeMDC Alliance dzinosvika 40 nevasere, makanzura 70, vakadzingwa neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vachinzi vainge vabuda mubato. Izvi zvasiya vakawanda vasina vanovamiririra sezvo painewo dzimwe nhengo dzakashaya. Asi sarudzo dzakamiswa gore rapera nehurumende ichiti ikurwisa chirwere cheCOVID-19 kunyange hazvo nyika dzakawanda muAfrica dziri kuita sarudzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavabiti nevamwe vavo panyaya iyi uye vari gweta zvakare vaJacob Mafume.
Chinoshamisa ndechekuti vaMudenda vanovairo gweta rakapikira kunge richitevedzera mutemo weZimbabwe, asi ivo vari kupuhwa macourt order vachiignowa, vari kupuhwa macourt order vasingamatevedzeri. Tichange tichiona kuti totora matando
nechikonzero chei
vanhu vakadai vanenge vari in contempt of court. Vanhu vakadai vanhu vanofanirwa kunge varisiri fit and proper kuti vave malegal practitioner. Mutemo uri kutaura kuti order yekuhigh court iri kutaura kuti tererai vachikwinya. Ivo voti indai munotaura naregistrar. Mungataura naregistrar haizi contempt of court here kana obstruction of justice. Unotaura naregistrar kuti kudii panyaya iri pachena kudaro.
Pane zuva here ramatara rekuti muchapikisa zviri kuitwa navaMudenda izvi kana kuti kuenda kumatare?
Matanho ari kutorwa ekuti vaindise mukuru weParamende kukoti nenyaya dzecontempt nenyaya dzekusada kutevedzera mutemo. Kana zvinhu zvichidzvanyirira opposition vanozviita usiku. Kana zvinhu zvichibetsera opposition havana kana chavanoita. Ungaita mutemo wokuita saraude
munorevei apa?
kuti paunenge uchiwirirana nao ndo paunomuteedzera. Pausingawirirani nao haumuteedzeri. Vanhu vanonyadzisa, vanhu vasingafaniri kunge vari muzvinzvimbo zvavari izvi. Nekuda kwekusava nehunhu unotarisirwa pane vanhu vane zvinzvimbo izvozvo. Zvisinei, achadhonzwa kumatare kuti auya achipindura kuti sei asiri kuda kuteedzera mutemo.
Nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume vari parunare muHarare. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa, avo vakamirirawo nhengo dzeMDC dzakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri vaLast Mainge Hama navatungamirai Madzokere, vanoti vachataura nevatori venhau mangwana kuti votora matanho api kuhurumende nekuvakanda mujeri zvisiri pamutemo, vachipomerwa mhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza paGlenview 3 Shopping Center muna 2011. VaMainge Hama navaMadzokere namuzvare Yvonne Musarurwa vakazobatwa nemhosva yekuponda nemutongi wedare repamusoro vachine mbiri bhunu muna 2016 ndokuendeswa kujeri rechikurubhi Maximum Prison. Asi mutongi wedare repamusoro-soro amairita Makarau vakazoti nemusi wechina vaviri ava havana mhosva, zvakapa kuti vabva vaburitswa muusungwa. Muzvare Musarurwa vainge vaburitswa muusungwa muna 2018 mushure mekupiwa ruregerero nemutungamiri wenyika pakaburitswawo vamwe vasungwa. Asi mumwe ainge anziwo ainge aine mhosva, muzvare Rebecca Mafukeni, vakashaya vari mutirongo vakamirira kutongwa. Vana ava vaive pachikwata chevechidiki veMDC makumi maviri nevapfumbamwe vakasungwa muna 2011 vachipomerwa mhosva yekutema nematombo Inspector Mutedza vachibva vashaya. Vazhinji vainge vasungwa ava vakabva vasunungurwa kunze kwevana ava chete. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vari kugarawo vachiendeswa kumatare nemhosva dzekutyorwa kunenge kwaitwa mutemo nemapurisa. Mwedzi wapera vakazembe vakapotsa vakandwa mujeri mushure mekunonoka kubhadhara mari inodarika zviuru zana negumi nemakumi mapfumbamwe nemazana mashanu kana kuti RTGS 199,500 kuna vaSimon Mandoza, mumwe mudzidzi wekugweru ainge arohwa nemapurisa muHarare akangozvimirira hake muguta. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vakazembe negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vakumbirai Mafunda, mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights, yakashanda namai Mutetwa navaCharles Kwaramba panyaya yenhengo dzeMDC idzi.
Mangwana musi wemuvhuro pamaofisi eZimbabwe Lawyers for Human Rights pandova pamagweta awo, sisi Beatrice Mutetwa namukoma Charles Kwaramba vanenge vachizotaura nevatapi wenhau waMainge Hama anenge varipo, mukoma Madzokera vanenge varipo, ndopatichanzwa mangwana nemagweta avo kuti matanho api avari kutora vachinge varayirwa nemaclients avo vanova vaviri ava. Saka tichaziva mangwana kuti gwara riri kutorwa kana kuti nyaya ichiri kufambiswa sei. Zvinhu zvatinotarisira kuti zvichange zvichibuda pamedia briefing kana pachataurwa navo nevatapiwo navo mangwana.
Zvakawanda here nyaya dzevanhu vari kuenda kumatare vachida kuripwa mushure mekunge vachikorerwa kodzero dzavo nemapurisa kana mamwe makurukota ehurumende?
Tine nyaya dzaiitwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights dzakati wandei zvikuru. Munoziva nyaya yasisi Justina Mukoko pavakasungwa pavakaabductwa 2008 paya. Vakazoona kupera kwakaita nyaya vakatomirirwa naivo mai Mutetwa ava kutosuwa nenyaya yekuti vaiti kodzero dzavo dzanga dzachorwa. Vakasuwa vakatopiwa compensation yavo makore apfuura apa. Hadzisi dzodzega, mukatoona nyaya dzabhoti chairperson redu vana vaModikai Mahlangu wakambosungwa 2009 wachimirira Michael Hichman wakazoonekwa kunze nyaya yavo ukakawina nyaya yavo wakasuwa zvakare. Vakatosuwa waimbova prosecutor wedu general vana vatomana nemapurisa vakatobhadharwa mari dzavo. Materedo akato dzinzwa nyaedzo nyaedzo dzi avasowega gogo chinyerere wamunoziva wokumbo rokurohwa pamba ma demonstration aitwa makora apfuura wakasuwa wakatonziwa kombanzo
ko pane vakasungwawo na madzokere na vamainge ama pane vakatoenda here kumatare vachida kuripo
Sisi sinti ya manjora no waka sungwa pangwepo na mkoma mazokera wana na maenga ama na 2011 kama mchaziwa wakato suwa wonenya kepa wakazo nukwa sina moso wakato suwa wakamiri wanana sisi Fiona Ailifwe kusipabulu ya Fiona Ailifwe kusipabulu ya Fiona Ailifwe wakato ya tine wangwe ma crescent cases masondo afura hapa mapurisa truktona shitoti nyori ratamba kumagweta ya dukute tangumirira ya wanonzi mchurungu treasury concurrence kana kutiku wa mfumo ne Minister of Finance kuti ibada yokutwa badaro saka zvinhu zvirikuitika izvo zvizvi ndozva zvirikuitwa ne vakomana na vasikana vezimbabwe lawyers women rights tirikuzviita izvi tine donzo rekuti kodzero dzevanhu dzisadini dzisachorwe wanochora kodzero dzevanhu tirikuzviitira kuti vadzidze chidzidzo kuti hazvina kunaka
vakumbirai mafunda mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vanga vari parunare muHarare Profita TV Joshua weku Nigeria uya nemukurumbira pasi rose anonzi akashaya nezuro ave nemakore makumi mashanu nemanomwe mashoko ekereke yavo ari padande mutande reFacebook anoti Prophet TB Joshua vakashaya vachiita basa ramwari mushure mekutungamira munamato asi hapana kutaurwa kuti vakafanei Prophet TB Joshua vakaberekwa musi wa12 chikumi 1963 uye vaitungamira kereke inonzi Synagogue Church of Four Nations yaive nemukurumbira pasi rose Nepenyuro dzakaita CVOA Hausa inotipenyura ku Nigeria SABC News BBC ne CNN dzabulitsawo mashoko erufu urwo vanhu vakawanda vaipota vachienda ku Nigeria kuti vanonamatirwa na Prophet TB Joshua zvakapawo kuti muna 2014 vanhu zana negumi nevashanu kusanganisira zvarwa zveku South Africa vashaye mushure mekuondomoka kweimwe imba yekereke yaigarwa nevashanyi Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Tezeri wemutungamiri wenyika yeAmerica Mike Kamala Harris vari kutarisirwa kusimuka nhasi kunoshanyira Guatemala neMexico nyika mbiri dzakatarisana nedambudziko guru reCOVID-19 nyika idzi dzinewo vanhu vakawanda vari kuedza kupinda muAmerica vachinotsvaga upoteri nekuda kwekusagadzikana America iri kuda kuedza kugadzirisa dambudziko revapoteri kubva kunyika idzi uye kubatsirawo nenhomba yeCOVID-19 America nenyika dziri mugungano reEuropean Union dziri kushora zvikuru hurumende yeNigeria nekumbovhara dande mutande reTwitter mushure mekunge kambani iyi yabvisa mashoko ainge anyorwa nemutungamiri wenyika iyi vaMuhammad Buhari avo vainge vayambira nezvehondo yakaitika munyika iyi pakafa vanhu vakawanda mukutaura kwavo nezvekusagadzikana kuri kuchamhembe kwakadziva kumabuda zuva kwenyika yavo Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega ini ndini Mike Hove nhasi muchirongwa tine hurukuro navasamuel wadzai vesangano reviset tiri kutarisa nyaya yekuti vanoita mabasa emaoko vari kurarama sei munyika panguva iyo nyika yoendera mberi ichirwisana nedenda recovid-19 hawa zai ndi ino mkamishwa mchirongwa. Nyairi mkangu mainzwa. Vanoita mabasa ima uko varukura ramasei mnyika. Tinonzwa wa jinji wa chiti varukutaza kure mekeza mitema ino zivira kutekeshera kwe COVID-19. Nukuti mario kutenga shukwa nisiro juno linkana havana. Tika tarisa kukweko uko wa jinji vakaendra mberi wa chitanda paspe chirongwa che lockdown. Wasingare mekeze mitema ye lockdown. Sitangano munozu wanao seishu.
Aiwa, isusu seboka resistance, chokutanga chatanga taura mkoma ndike kuti zvirongwa zvinoitwa nehurumende kuburikidza nebazi rezveutano zvekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid tinozvipfigira nokuti Covid takaiona kuparadza kwayakaita upenyu, kuparadza kwayakaita even kuchinja mararamiro atinoita sevanhu yakachinja and chirwere chokuti tose tifanira kunge tichishandira pamwe chete tichionesana kuti togadzirisa sei kuchidzivirira sei asi isusu seboka tinenge tichisinga bvumirani neurongwa hwekuti malockdown anongoiswa vanhu vasina kuparurirwa nyaya iyi handiti maitikiro akaita nyaya yokukweko hatina kufara nawo seboka kana usinawo kuparurirwa kuti chirega kuenda kubasa nenhau yakadai 1, 2, 3 zvinoita senge urungokanganiswa raramo yako ona munomai vangu vazhinji vevanhu vari kurarama izvozvi muzimbabwe vari kurarama kuburikidza nokupinda mustreet nokutengesa zviviri zvitatu zvinokangogurwa kunzi chitoregera kuenda kunoshanda pasina reason ine udzamu somukaka yekuziva kuti ndoregere kundoshanda unoita senge wangobviswa pabasa pako nemunhu anoda kungokanganisa raramo yako ibasa remalocal authority kumeka shuwa kuti mamembers edu kana kuti malocal authorities handitika anoparu zivo kuvanhu kuti zvatakuita lockdown tiri kuitira 1, 2, 3, 4, 5
zvikanzi chirwere checovid-19 choparira zvekare nyika yose kwakudikana imwe national lockdown nemaondoro enyu hurumende inofanirwa kuibata sei nyaya yakadai
aiwa isusu tinoti seboka yadeuka yadeuka tinozviziva kuti maitiro akaitwa nyaya ine hurumende hatiwirira nawo sedzisete but kana pane chokwadi chokuti chirwere chiri kupararira tinokurudzira mamembers edu kuti atevedzere zviringe zvaparurwa nelocal authority yekoko even kuburikidza neminister of health
ko hurumende ingaita sei kuitira kuti vanoita mabasa emaoko vanzwisise kuti mitemo iyi yakanangana nekuvabetsera kwete kuvadzvinyirira
ngaiuye itsanangurire vanhu pamwe pacho tinopedzera tauda kungoblema macitizens kuti havasi kuteerera zvinotaurwa nemalocal authorities vanhu nehurumende but vanhu vasina information ngandei kuvanhu ngativape information vanzwisise kuti kana taakuti taakuvhara guta tikuvharira guta nyaya dzakadai kana pasina kutsanangura ikoko munoona kuti kazhinji kacho vanhu vanoita senge vasingateereri vanhu vanenge vachita kutoteerera because hapana munhu asingazivi kuti COVID yakauya ichiparadza upenyu ikachinja mararamiro atinoita
aiwa vawadzai takunzwai zvakanaka tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa kandai mashoko enyu ekupedzisira
thank you so much my brother and I really appreciate for the opportunity we need these spaces
aiwa muri yezimbabwe regai titorewo mukana uyu kutenda vasamo wadzai vesangano revisit nekupinda muchirongwa nguva ndiyo yadyanana musakangano kuti tiri kusangana zvekare nemusechipiri pachirongwa chelive talk the connection 8-9 PM muri yezimbabwe pano panepfenyuro yestudio 7 pamwe nepafacebook page redu revoa shona anokoneka ine mufaro ndinonyu maikove muri yezimbabwe tosangana nemusechipiri babai
tinotenda zvikuru Mike iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Yesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munondipatsira
manheru akanaka vatereri ini ndini Tanonoka Wande nyaya yekurota nekududzirwa kwehope dzatinorota iri kuramba ichinetsa pachirongwa chedu ichi nhasi tafunga kunzwa kubva kwamuri kekupedzisira pamusoro penyaya iyi ngatinzwei zviri kutaurwa nevamwe vatereri
vawande pane baba vaibvunza pamusoro pekurota hope vaivai baba vaivaika havasi munhu vaida kubatsirwa vai vae vae to bunza mbunzo vaine minduro ya vae daguti vapinduro vafundi sababatire munu ane mbunzo ne minduro yake ya aru dokto pepe vae to rakizote anoto pikisa shumto tauruwa vajyo ne wafundi watu uruda uziza une une minduro saka cha uruda uziza chi
wande mkuma wande anzi kugutikana Joseph ana kurota aiva mu Egypt ari mujere asi ari mujere aidudzira zviroto zvemumwe akarota saka vari kuti kudini kududzira mubvunzwa bvunzwa nemutereri uyo akanda audio yake ausi kutaura nekurota kwa Joseph uye uyo anonzi the dreamer mwana wa Jacob aiwa uri kutaura nekududzira zviroto kwa anodudzira kuti kudhara vaidudzira yes Nyangwe Daniel akadudzira wani. Nyaya iripo ndiye kududzira. Ko varipo zvino vanodudzira. Vanodudzira zvinobva kupi? Vanozviwana ipi? Vanenge vapiwa nani maanzazi. Daniel uyisi Daniel achidudzira. Akapiwa maanzazi namwari. Dzisemu zvokutaura nemuterera apa. Ari kutaura nezvekuti Joseph akadudzirawo ari mujere.
Studio 7 uko ndinoda kukwazisai mose muzita ramambo Jesu ndichiti makadi mose hama dzinodiwa ndoda kupindurawo pamusoro pemutereri uyo unoda kuziva pamusoro pehope hope dziriko dzinorotewa dzinobva kuna Mwari munhu wakarota hope hasi farao hasi Josefa munhu wakarota hope ndi farao farao arota hope asi dzakadudzigwa naJosefa dzichibva kuna Mwari ende zvaiva zviri dudziro yehope zvikaitika shamwari dzake mbiri dzemutirongo musvino wewaini nemubiki wechingwa vakarota zvehope vakadudzigwa naJosefa asi zvose zvavava varota zvakaitika saizvozvo todzokerazve panhau yekuti pabhaibheri shoko ramwari takapiwa zvakasiyana siyana pamweya mutsvene kuti vamwe vakapiwa zvipo zvekuprofita vamwe zvipo zvekududzira hope vamwe zvipo zvekugona kududzira mweya chaivo todzokerazve mubhaibheri imomo rinodoti vatana venyu vacharota hope dzine zvadzinoreva asi zvehadzisi zvedzimwe zvehope dzose dzose dzinorota zvinhu zvinoitika dzimwe hadzina maturo asi zvehope zhinji dzimwe dzinorotewa nevanhu ndedzezvokwadi dzinodobva kuna Mwari dzinodova nechenjedzo yekudoti hope idzodzo dzikawana mududziri wehope unodzidudzira sedzazviri zvikabetsera vanhu izvezvo mukatarira zvimwe zvinhu zvizhinji zvinoitika zvine vanhu vakazvirota asi vanhu ivavo vazvirota vakashayiwa vadudziri nekuti hope hadzigoni kududzigwa nemunhu usina chipo chinobva kuna Mwari chekudzidudzira saka zvehope dzose dzimwe zhinji dzinorotewa nevanhu dzinobva kuna Mwari asi dzinoshaya vadudziri nebhaibheri rinodoti dzidzisa izvozvo kuti pane vanhu vacharota hope dzinofanira kuti dzibetsere vanhu kana kuti dzivambuse vanhu asi purobhlemu yatinayo manje munyika ndeyekuti hatina vadudziri vanohwisisa zvehope kana kuti panguva yatinorota hope tinoshayiwa kuti tidzirondedzerei yemududziri chai chai saka ndoda kubetsera muteereri kuti hope dzinorotewa shuwa dzinobva kuna Mwari ende dzinodova nedudziro yadzo asi hadzisi dzose dzose saka kurota hope kuriko ende hope dziriko dzinobva kuna Mwari ndatenda zvikuru ndinonzi pastor Mungu
ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi chinokutendai nemashoko enyu vateereri ngatisanganei zvakare zvondorinouya apo tichitarisa umwe zvemusoro wenyaya kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri pamusoro pezvechitendero tumirai maaudio enyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka
tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino tombotarisa zvabuda mune mimwe mitambo yenhabvu yechibuku Super Cup Highlanders 1, Bulawayo City 0, Kets United 1, Dynamos 1. Panewo mashoko ekuti mutambi weDynamos Patson Jaure ana kutamba chikamu chechipiri mushure mekudonha achibva afenda pange podzoka vatambi munhandare kechipiri. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Magweta enengo dze MDC zakawani kwa zisina mosha ikura ya mpurisa mushire mekugara mjeri kwe makore akawanda. Anoti pane mukana wekuti nengo idzi zichaendesa mamwe makuru kota kumatare kuti dziripwe. Mutauriri wedare paramende va Jacob Mudenda vanoti munyori mukuru wematare ndiye achataura kuti nengo dze MDC Alliance dzakadzingwa mudare dzinosanganisira vatenda ibiti dzodzoswa here sezviri kutaurwa nedare repamusoro. Tabata suka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya imwina Gibbs Dube munhau dze isiNdebele.